Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 19/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes Acre muHarare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira makanzuro ekumaruwa kuti aise zvese zvinodiwa pamagrowth point. Vanhu vana vanokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga senator wechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenate zvichitevera kushaya kwasenator Watson Kupe muna chikumi wegore rino. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yepasi rose eFIFA World Cup 2022 otarisirwa kusimuka mangwana kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa nhasi panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes Acre muHarare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira makanzuro ekumaruwa kuti aise zvese zvinodiwa pamagrowth point kuti vemaindastiri nemabhizimusi vakwanise kunosima mari dzavo kunzvimbo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa varumbidza mushakabvu semurwi wehondo yerusununguko mumiriri wevashandi pamwe nemushandi wehurumende aida kusimudzira vanhu kuti vagare zvakanaka vati vaManyonda vakaratidza izvi pakurarama kwavo kwese vachiti vakaita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira vanhu kumaruwa apo vaimirira Buyera North muparamende vachiti hurumende yavo yave kutevedza zvido zvavo nekuvaka maindastry pamwe nekumakwezva kuti aendewo kumaruwa vanoti nekuda kwaizvozvo makanzuro ekumaruwa anofanira kuona kuti magrowth points ese ane zvikwanisiro zvinokwezva vemaindastry.
I thus call upon rural district councils across the country to raise their bar by
tinoda kuti makanzuro ekumaruwa kuti aone kuti pave nezvikwanisiro kuti upenyu hwevanhu vedu husimukire.
Vatiwo mari inobva kuhomwe yeDevolution Fund inofanira kushandiswa pamabasa ekusimudzira upenyu hwevanhu. Vakatiwo vanhu vanofanirawo kutsigira hurumende mukusimudzira maruwa nekuvaka kunzvimbo idzi nekuita mabasa anoita kuti vagari veko vawanewo mari yakawanda.
This should motivate more of our people to redirect resources and personal savings.
Izvi zvinofanira kukurudzira veruzhinji kuti vaendese mari yavo kunovaka nekusimudzira maruva edu munyika.
Vatiwo kumaruwa kunoda magetsi kuti kubudirire vachiti ivo pachavo vatove nezvirongwa zvekusimudzira vanhu nekuvawanisa mvura zvakaita sepresidential borehole drilling scheme. Asi mutungamiri wesanano rinomira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanhu kumaruwa vachiri kurarama upenyu hwepasi izvo zvavasingatarisiri makore anodarika makumana nyika yawana rusununguko.
Hakuna chiri kuitwa kumaruwa, vanhu vazhinji vari kugara vasina mabasa avari kurima. Kwavari kuita kuchiri kwemapizo zvinoita kuti vazhinji vatambure vachishandisa mametodzi ekare kare. Production yavo iri pasisa vachishandisa simba rakawanda. Tinenge tichitarisira kuti tinge tichitanga smart agriculture kumaruwa, tinge tichitanga kuita value addition kumaruwa, tinge tichitanga kupa maopportunities ekushata kumaruwa. Izvi hazvingotaurwe nemuromo chete, zvino tinoda settlement.
Izvi zvatsigirwa nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Dr. Urayai Zembe vati hazvigoni kuti kumaruwa kuene budiriro iwo magetsi achitonetsa mumaguta nemadhorobha.
Saka budiriro yacho inenge ichiunzwa nei, nekuti budiriro inodiwa pakusumuka kweindastri. Ino kana vakundikana kupa magetsi kurudzi mumadhorobheni. Saka zviri pachena kuti manyepo uganga achitaurwa navamunangagwa. Ndoo zviripo.
Vamunangagwa vati vamanyonda, munhu akazviziva kuti kutorerwa ivhu zvainge zvisina kunaka, ndosaka vakazotanga basa rekuona kuti ivhu radzoka kuvanhu vari mumasangano anomirira vashandi pamwe nemapato ezvematongerwo enyika. Vamanyonda avo vakazvarwa muna 1934 vakave nhengo yemapato akaita seNational Democratic Party, ZAPU neZANU, uyewo vakambotungamirira sangano reAfrican Trade Union Congress. Pakapera hondo, vamanyonda vakave mumiriri weBuyera North muparamende, vakaitawo mutevedzeri wegurukota rezvemaindastry, vakazove gavhuna wedunhu reManicaland vasati vaenda pamushandigere. Vamanyonda avo vakashaya nemusi wechitatu chapfuura ndivo vange vave Ishe neRutanga uye vasiya vana vana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu vana vakwikwidzana nhasi musarudzo dzekutsvaga seneta wechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenate, zvichitevera kushaya kwevaive seneta vaWatson Kupe muna chikumi wegore rino. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vana ava ndiva Ishmael Joe, vataurai Kadzviti, vaEdward Super Mundanga pamwe navakuda kwashe Masvinyangwa. Zvichabuda musarudzo idzo dziri kuitwa neveZimbabwe Electoral Commission, zvinotarisirwa kuziviswa nhasi manheru. Vachitsvaga rutsigiro mushure mokudomwa kupinda musarudzo idzi, vana ava vavimbisa kusimudzira vanhu vakaremara kana vachinge vakunda. Vakadzviti vati vakaremara vane nzara uye vanoda kuona vachipiwawo minda nekusimudzirwa munyaya dzeupfumi. Vamasvinyangwa vati mutemo weNational Disability Policy unoda kuvandudzwa vachiita zvibatsiri kuve nemutemo kana usingatevedzwe. Vatiwo zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pazvinzvimbo zveutungamiriri, mabasa nezvimwe zvinofanira kutorwa nevanhu vane urema sezvo vanhu ava vari zvikamu gumi nezvishanu zvevanhu vese vari munyika. Vamwe vavhota musarudzo dzanhasi ndivasimba raShechipindura vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vanomirira vakaremara muparamende unofanira kuwedzerwa.
Sezvo muno munyika mune madisabilities akasiyana-siyana, akawandisa. Kune mavisual impaired, kune makripud vanofamba nemawheelchairs, kune madeaf, kune maalbino. Saka vanhu vese vavo zvinonesa, zvichida kuti every disability ikwanise kuwana mumiririri. Nekuti wevisual impairment haanganzwisisi wealbinism zvaanoda, haanganzwisisi anofamba nemawheelchair zvaanoda. Saka zvaida kuti every disability iwane munhu anoimiririra.
Izvi zvatsigirwa navaLibert Lupasha, avo vati urema hwakasiyana, nekudaro panofanira kusarudzwa vanhu vane urema hwakasiyana, kwete kungoramba pachivhoterwa vanhu vane urema hwakafanana.
Kwete kuona vanhu vane urema hwakafanana chete varivo vanopinda mumaelections akadaro, kana kuti vanenge vachiwina ipapo, nekuti zvido zvevanhu vakaremara zvinosiyana.
Vana vese vapinda musarudzo dzanhasi vane urema hwakasiyana. Vazhou havaone, vakadzviti vane pfari, vamasvinyangwa musope, kozoti vamundanga vakaremara mutezo kana kuti physical disability. VaJosam Kumandi avo vavhotawo musarudzo dzanhasi vaudza Studio 7 kuti zvichemo zvavo hazvisi kunatsogadziriswa sematarisiro avo.
Ipapo ndobva nenyaya, nekuti sinzi tangozvarwawo zvichemo zvedu hapana zvatirikunyatsonzwisisa zvinoti kana zvatinonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Nekuti sesu vane albinism tine dambudziko rekuti uchingozvarwa kumakliniki kwacho hatiafodhi kubhadhara mari izvozvo. Kwozoyawo utano hwedu isusu uri panjodzi. Tinoda mishonga yatinoshandisa.
Vati tariro yavo ndeyekuti anenge asarudzwa apa achashanda nesimba kuona kuti zvichemo zvavo zvagadziriswa kuti vakwanise kurarama pasina matambudziko avanotarisana nawo. Sarudzo dzanhasi dzaitwa kutsvaga munhu achatora chinzvimbo chakasiyiwa naSenator Watson Cooper avo vakashaya muna chikumi gore rino. Bumbiro remutemo rinopa zvigaro zviviri kuvanhu vakaremara kuti vamirire vamwe vavo mudare resenate. Vaviri ava vanenge vari munhurume nemunhukadzi. Vamwe vanomirira vanhu vakaremara ndi Senator Naspa Manyau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutewedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, vasangana kwenguva diki nemutungamiri weChina, vaChi Jinping, nhasi mugovera parutivi pemusangano weAsia Pacific Economic Cooperation kuBangkok. Mumwe mushandi wepamuzinda weWhite House ati amai Harris vataura pamusoro pemashoko akakosha akasimbisiswa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden musi wa14 Mbudzi pavakasangana navachi, ekuti panofanirwa kuramba pakavhurwa nzira dzekutaurirana kuitira kufambisa zvine musoro makwikwi ari pakati penyika dzavo. Kuverengwa kwemavhoti kwatanga musarudzo dzine makwikwi akasimba dzemuMalaysia, idzo dzichaburitsa kuti mubatanidzwa wemapato wakambotonga ungadzoka zvakare here mushure mekukundwa kwawo musarudzo makore mana adarika. Vari kuunza shanduko yezvematongerwo enyika vari pasi pemutungamiri webato rinopikisa Anwar Ibrahim vari kutarisirwa kutungamira sarudzo dzemugovera idzi. Asi pane mubatanidzwa mukuru mitatu iri kudawo mavhoti vanoongorora zvematongerwo enyika vachiti zvichabuda zvakaoma kufembera uye zvinogona kuona mibatanidzwa mitsva ichiumbwa kana pasina ane huwandu hunoonekwa muparamende. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Jocelyn Sitole, avo vanoshanda nemadzimai vane mabhizimusi achiri kusimukira. Amai Sitole vari muno muAmerica, umo vari kuwanikwa ivo vachi sangana nemakambani akasiyana siyana nemapazi ehurumende kuti vawane dzidzo yekuti vazokwanisa kupakurirawo mamwe madzimai vari kuZimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amaistole. Mungatitsananguro here kuti kana muri kuZimbabwe munenge muchishanda nemadzimai ekupi?
Kana ndiri kuZimbabwe ndinoshanda nemapoka akawanda. Ndinoshanda nemaNGO anouya achinditi ndivabatsire kutraina madzimai minyaya dzemabhizinesi. Basa rangu zvizhi ndine kunyanya kuita inyaya inonzi training business development. Mapoka akawanda emadzimai angangove ari macooperative, angangove ari masavings clubs, angangove arigori masSMEs associations. Ndiwo mapako andinowanzoshanda nawo akawanda munyika yese. Ndinoshandazve neorganization inonzi CareNet Africa. CareNet Africa is an organization inoita nezveutano muZimbabwe. Saka CareNet Africa yakaona iyo izvo kuti maSMEs hamuna utano hwakanyanya, vanhu vazhinji havana inonzi access kune medical aid, nekuti vanhu vashoma vane medical aid muZimbabwe. Kana ndichitarisa medzi dzacho dzatinone medzi dzacho, only 10% ari covered nemedical aid, kunyanya informal sector nemaSMEs havana kukavha. Kenneth zvayakaita yakagadzira product inoti yemedical aid, inoti vanhu vari muinformal sector nemaSMEs vakwanise kuita access kune mamedical aid nekuita access kune good primary health care. Ndo rimwe bato randinoshanda naro futi zvakanaka. Takamirira futi kusaidzi iro riri remaSMEs. Takanyanya futi kunangana nenyaya dzemadzimai neUS public relations, iyo yakandiunza kuno yandida kutenda zvikuru. Tinoita anonzi magrow your business workshops kumadzimai zvemaentrepreneur Corners, anenge ari muHarare kana kwaMutare, kana kuma American Corners, anenge ari munyika imomo. Tinoshanda futi zvakanyanya nebato iro.
Makafunga sei kuti mupinde panyaya idzi dzekushanda nemadzimai?
Nyaya iyo yakandibvira kudhara, asi yakazonyanya kundibata pandakambogara kuSouth Africa for 10 years. Ndakaone kwedza ndichishanda neimwe project yandakashanda nayo kuMpumalanga province. Project iyo yanga ine about 10 billion yanga yakanangana nema SMEs emadzimai kuti vasupply ma services kune project iyo iyi. Tafamba muprovinsi imomo, takashaya madzimai vanga vaine ruzivo nekusupply ma services. Zvirizvo zvakandirwadza nekuti mari yakanga iripo, but ndakaona kuti madzimai ava vaishaya kuti vasupply ma services simply because vanga vasina ruzivo vacho, vanga vasina kumbotraina, vanga vasinazvo kana kumboregister mabhizinesi avo. Ndopandakatanga kuita maresearch changu, ndichonoti percentage yemadzimai vanoziva neruzivo rwebhizinesi ndeva, percentage yemadzimai vanopindawo matenda mahombe ndeva, percentage yemadzimai vanokwanisa kurana mabhizinesi vari pachavo ndeva. Ndikaona kuti mapercentage acho anga ari badiki chaizvo. Ndopandakazoti ini ndava kudzokera kumusha vanhu wee, ndinobatsira nyika yangu, especially ndakananga nemadzimai kuti ngatisimudze mabhizinesis avo.
Kune mamwe madzimai akateerera pari zvino, zvii zvamungavakurudzira kuti vaite muchitarisa zvamadzidzi kuno, zvamakadzidza kuSouth Africa nezvavanotarisana nazvo?
Chekutanga, madzimai ngavaregedze kungobata-bata kabhizinesi kese kauya. Mukatarisa makanangana kuZimbabwe, mabhero akauya, zvihuta zvikauya, chinyi chikauya, chese chinenge chiri mufreshon anosiya bhizinesi achimhanyana nacho. Zvinoroti bhizinesi harifi rakakura. Ngatidzidze madzimai kuti chatabata bhizinesi ratabata ringangoere catering, ringangoere chinyi, ngatirambe takasimuka nari, ngatirambe takaripusha kusvika radiri, kusvika rara. Madzimai vanonyanya kubata-bata. Number 2, ngatiitei maprograms edu ekuti tibatanidze mari dzedu kuti tikwanise kuona inonzi venture capital financing. Nekuti kunyanya muZimbabwe medu hamuna inonzi ecosystem yeventure capital financing. Sazvinoriwo tofanira kutodzisimudza tega mari dzacho. Tinokwanisa kudzisimudza kana tabatana mumikando, mumacooperative, tichisimudzira mabhizinesi edu. Kuti ngatiite manonzi maproper accounts, ngatidzidze good business practices.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Tinoimba kuti madzimai ari kudzidzawo zvakawanda kubva muhurukuro yaunotipa mugovera wega wega. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa, avo vati aiwa ndine mashoko ekuyambira nekuchenjedza vana veZimbabwe pamusoro pemutambo wemakwikwi enhabvu yepasi rose weWorld Cup ayo ari kutanga mangwana mukata. Ngatinzwei mufundisi Moyo vachitsanangura.
Ya maita zvakanaka zvikuru baba vakandimiri kuti pamukana uno tida kuyambira zvikuru vana veZimbabwe. Chino zvati World Cup iri kutanga mangwana kukata. Sandira kuyambira zvikuru vana veZimbabwe kuti vashandise mari neuchenjeri, vasanyanya kufarisa kupfatsura mari. Nekuti vanhu vakawanda vacharasha mari vachipfatsura vachidya vachipinda maresitorani, mahotera kana kuma night club kumachisa nyama vachifara nokuona nhabvu vachikoshiwa. Toda kuyambira zvikuru vana baba namai kuti vazvichengete, nekuti tizoti vari kuana maiwo pama World Cup ipapa vanoshandisa mafoni kubheta, kubheja, kudikita zvakasiyana siyana. Vana baba ndizvozvo kana kupinda muzokutandarira kumaresitorani mahotera vachidya nokunwa nokugocha vachikoshiwa kuti Christmas inoda, zvinozoita kuti mari inozopera, vanopesa vakuzorwa nokuwisana mukati medzimba. Zvinopesa kuti vamwarume vapese vakutengesa dzimba ongozoona vanhu vakudzingwa kana kushaiwa rendi. Saka ndoda kukurudzira vanhu kuti vazvibate vanabana namai kuti regai kurashika nokurashikirwa nepfuma, nokuti World Cup yauya, yauya nguva yakaomesesa. Christmas, New Year, kudzoka kumabasa, vana kuzvikoro, vanoda mabhuku. Saka ndoda kuti ndikuyambire zvikuru vanabana namai.
Chii chasvitsa kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi Moyo?
Nhau dzakafanana nedzidzi tinogara tichiparidza nezvadzo mukati memakereke, uye futi zvakawanda zvatinosangana nazvo mukati mevana vekutenda nevanhu vakasiyana-siyana vanongova vachiwo kwatiri vachitsvaga rubatsiro. Saka zvinhu zvakafanana izvizvi zvakakosha kudzidza nokudzidziswa nokuti hazvizobatsiri kuzopepuka bako mvura yanaya. Saka ndiri kuyambira vana veZimbabwe zvikuru kuti vazvichengete vabate pfuma nenzira yakanaka nokuti vakavarairwa gore rapera. Vana gore rinouya vanoda mari dzemaschool fees. Vamwe vana vanopinda magrade 1, vamwe vanopinda magrade 7, maform 1, maform 4 nemaform 6, vamwe vanoenda kumakoleji kana kumayunivhesiti nekumakosi akasiyana siyana. Saka kana vabereki vakashandisa mari vasingarangariri ravangwana revana, vana vanopesera vagara uye futi vanopesera vakutengesa midziyo nokutengesa misha kana kutengesa zvavainazvo nenhau yokuti vakadya mari. Uye futi zvevamwe vanenge vakaenda kunhabvuko vanosvika vakastaka vakazosadzoka. Saka tinokurudzira kuti vanhu vazvibate.
Chii chaita kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi moyo?
Hatiri kuti vanhu vazobatwa nedepression kana maBP kupisa zvozvo nekushungurudzika. Hatiti musafara, vanhu farai, but farai muchiziva homwe dzenyu. Regai kuti vana ninge vanodai nokuti zvinhu zvinozopinza bopoto mukati meimba nokuti mudzimai achagara chipopota uye futi nevana vazozvizivi. Vanoda chikafu, vada mbatya, marende anoda, grocery rinoda kuti uzviraramise wenyu nerendi dzinoda. Saka ndokuyambirai zvikuru vanhu veZimbabwe, hatiti vanozotengesa mudziyo kana vachitukana kupo vanotadza kuenda kuchikoro kana kutadza kuenda kwavaida kuenda kuenda kuyunivhesiti, mapesera makutengesa mudziyo. Tiri kuona vanhu vakawanda vachirambana nenhau idzidzi dzekutambisa mari. Saka ndokuyambirai uye futi South Africa munoiona inogara ichiti vanhu kupera kugore rino havachadi muSouth Africa. Saka vari muSouth Africa vacho, please chengetedzai pamunenge muinapo ipapo, mupasungirire chiri pakapuwa mwedzi 6, but chengetedzai kwazvo. Uye futi muwane Christmas yakanaka, nokurambira World Cup musi wa18 vhiki notevera chinenge Christmas nenyu yakanaka, muitwe zvakanaka, mukomborerwa nemhuri dzenyu, tinokudai. Uye futi mufare munashe, chitifarai.
Saka munoona here veruzhinji vachitambira yambiro yenyu?
Baba wakandimiri gentende kanzi anenzere ngaanzwe zvinoreva inzwi. Nawe nende kuti zvakafana nembeu, kune mbeu yakakandiwa muvura kanaka, imwe yakandiwa munzira, imwe yakandiwa parukangarawo, imwe yakandiwa mumunzwa. Dzimwe dzichavhungwa kududzira kuti vanhu vakasiyana siyana, vamwe vanhu vanoterera nokuti vanhu vakawanda hongu World Cup iko yakaita, vanhu vanotofunga kuita mari yakawanda, vari kuvachabudirira kuita mari, asi vazhinji vachachema chete nokuti vachakundikana, vachadliwa, vakadliwa nemari yerendi, vakadliwa nemari yebhazi, vakadliwa nemari yeChristmas, vakapesera kutengesa nemagirosa, vakapesera kutengesa nedzimba nemidziyo. Saka ndaondi kuyambirei vana vamwari avo vari muvhura kanaka vanoteerera, neavo zveve vakawira munzira vanogona kutira ipapo, nokuti kana mari ishinge yavapo vanogona kupenga penga naiti kuti gorera kupera vanopa mabhonasi, vakupenga nemabhonasi vobva vabheta yose kana kugambula yose, vozosara vasina chinhu, mangwana vakuchema, zvozosvika pakuzopesera vanhu vakusiyana nokurambana nekuda kwokuti vakatadza kuteerera. Saka ndauti kuvanhu vese, vanhu mungatamba zvenyu but tambai munotariro, rangarirai kuti panopera World Cup musi wa18 December, Sunday inotevera chei Christmas, inouya yacho iNew Year. Paranga pachida mari, Christmas inoda mari, New Year inoda mari, vanoda mbatya dzeChristmas nemhuri zvekudya, uye futizve marendi kuenda kuchikoro zvezvinoda izvo. Saka vanhu chenjerai, ndatenda.
Manga makateerera kuna mufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muchirongwa chedu Our Lives, upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yepasi rose eWorld Cup yegore rino ari kutarisirwa kutanga mangwana muQatar, iyo Qatar sasamusha ichitamba neEcuador. Chikwata chekuAfrica chekutanga chichapinda munhandare iSenegal nemusi wemuvhuro, iyo ichasangana neNetherlands. Mukuzeya nezvemakundano aya, tabata muteveri wenhabvu vaBrian Musekiwa, avo vari muno muAmerica vari mudunhu reMaryland.
Tirikufara sereki kuti mutambo World Cup wazvasvika manje. This is the biggest stage yanga yakamirirwa nemunhu wese, inouya after every 4 years. Saka mutambo ndiri kuona wakadai uri mangange pakuti Qatar ndiyo iri kuhosta, that's the host nation, and has tambotamba muma World Cup before. And kwaitawo Ecuador inyika yekusouth america inove decent hatingati it's a bad team saka right now hapana ane atoziva kuti zvishandira sei but ndikuona ari mangange tichikonsidha experience yeukeda versus the host nation hapana host nation yatamboluza mutournament saka ndiri kuona achiteedzerawo zvaachiita mamwe macountries handione chiruza saka ndiri kuona a draw ichiva the fairest result mangwana
totarisawo mutambo wemande chikwata chekuafrica chekutanga chechange ichipinda mumakundano esenegal ichitamba nenetherlands munoonawo sei mutambo uyu
mutambo uyu mutambo wakaoma for both countries netherlands ma soccer powerhouses senegal inyika yekuafrica zvayo but mukaona maplayers acho ese anotamba kueurope unoona barcelona PSG bayern munich chelsea nemamwe maeuropean countries saka mutambo wokuti ndopandikutarisira kuti senegal ichatifadzawo isusu vagare vekuafrica by winning ndikuona ichihwina because yaane experience plus also maafrican champions saka itimu yokuti ndiri kuona ichikwanisa kukunda chikwata chenetherlands
zvimwe zvamungadiwo kuti vateereri vazwe kana kunzwisisa pane zviri kuitika ukata
ndida kuti ndingovataurira kuti vangokwanisa kuona mitambo yese vanachidzwe because world cup inouya after every 4 years and machances ekuti maplayers aya aripo right now anokwanisa kuzodzoka after 4 years kashoma ndiri kuona chunyanzvi ronaldo namessi handisi kuvaona achidzoka kuworld cup again after 4 years saka ndikuda kukurudzira vaoni vese kuti vangotora advantage of the tournament is a one month tournament kana tikwanisa kutora maoff days kana malevi kana chii kuti vakwanise kuona mutambo because mitambo iri rare haingoi pese pese and also pane a lot of lessons zvichafundwa mukada kuona history world cup inowanzotambwa masummer haitambwi right now in between my leagues and kuda kuzivawo kuti why zvaitwa izvozvo like that is really important kuti vazviita because the host nation kunopisa saka that's the only time yakanaka yekuti vahoste the world cup at that time of the year is the first of its kind saka ndikukurudzira kuti vanhu vaone world cup ndenzviionawo tikwanise kudii kuzokurukura nezvazvo as the tournament goes on
mutevedzeri wemutambo wenhabvu vabrian musekiwa vari parunhare mumaryland muno muamerica nestudio 7 vachitsanangura pamusoro pemaonero avo pamutambo weworld cup uri kutanga mangwana mukata
yasvika nguva yanga yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 world cup ari kuitirwa kukata aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai nevoice of america mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muafrica aya tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichazeya nezvevarayiridzi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera musasaririre pamakuwerere aya pano pavoa africa nestudio 7 ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeworld cup
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi gamba renyika vakenneth vhundukai manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa panzvimbo inovigwa magamba enyika enational heroes eka muharare vanhu vana vanokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga seneta vechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenete mitambo yenhabvu yeWorld Cup 2022 yotarisirwa kutanga mangwana Ecuador ichitamba neQatar. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izikati.